hongu ichokwadi mutungamiriri advocate Nelson Chamisa achaita musangano mukuru musi wesunday kuchitungwisa kumusha wevanhu kuchange kuchitaurika nyau yeway forward panhau yekuti tofamba sei patasvika nhasi. Uchange uri musangano mukuru, munhu wese anokurudzirwa kunge aripo achiona mbune zvichaitika ipapo neutungamiriri hwaadvocate Nelson Chamisa uchange uchiparurwa for 2024.
Zvii zvikuru zviri kutarisirwa kuti zvichataurwa navachamisa pamusangano iwoyi wamuri kuti mukurukuru uyu wamuri kukoka vanhu vese?
Mutungamiriri advocate Nelson Chamisa achaparura urongwa hwemusangano neruzhinji rweZimbabwe. Takanangana nekunogadzira nawo yekuti Zimbabwe igadzikane, Zimbabwe iite hurumende yeruzhinji iri pamutemo. Semadzivira ari kuita nyika yese, hurumende iripo haisi pamutemo, haisi hurumende yeruzhinji, haisi hurumende yakasarudzwa. Saka pachaparurwa urongwa yekuti kubva pano tichienda kusvika taita hurumende yeruzhinji tichafamba sei, zvinhanho zvichatogwa. Ichange uri musangano wakakosha wekuti munhu wese anofanira kunge aripo achizvinzwira ega, achizvionera ega mafambiro achaita ndima yekuti Zimbabwe isununguke.
Bato renyu rakavimbisa kuti richange richinzwa pfungwa dzevanhu kuti motora matanho api kuenda mberi tichitarisa matambudziko ari kusangana nebato renyu pari nhasi. Mukana here uchashandiswa navachamisa kuzivisa veruzhinji kuti mamira papi?
Urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu nekuziya zvabva muvanhu huri kutoitika mukutaura kudai, so zvakawanda zvabva kuvanhu. Tiri kunzwa miono yevanhu, mazano evanhu akasiyana siyana. Tinozvikudza, tinozvitambira, tichizeya, tichiona kuti gwara chairo chairo nenzira chaiyo inotisvitsa kuda kuenda ndeipi. Saka zvese izvozvo zvichaparurwa nemutungamiri advocate Nelson Chamisa musi wesunday kurally ichaitwa kuchitungwisa. Yakakosha zvikuru, munhu wese anofanira kunge aripo ipapo.
Pane nyaya iri kunetsa vamukwananzi yekuti nhengo dzenyu dzobuda here kana kuti kwete muparamende. Inyaya ichakurukurwawo zvakare here apa?
Zvese zviri kutaurwa zvemuparamende, nzira ichatogwa ndeipi, zvichaturiwa zvese nemukuru wedu advocate Nelson Chamisa.
Tinombonzwa muchichema nenyaya yekurambidzwa kuita misangano yenyu nemapurisa. Uyu musangano mapiwa mvumo here yekuti munge muchiita nemusi wesvondo?
Mapurisa atipa mvumo yakakwana, yakajeka, yekuti musangano uitwe musi wesvondo kuchibuku stadium, musha mukuru wevanhu, musha wechitungiza kuchange kuchiadresa advocate Nelson Chamisa. Saka vanhu ngavasatya, ngavauye vazvinzwira. Hanzi chiri muchisakasaka chinozvinzwira. Ndo mukana wacho wekuuya muchinzwa president venyu advocate Nelson Chamisa vachitaura nenyika, vachiparura urongwa hwekuti tinofamba sei kubva panapa kuti tidzose utongi hweruzhinji hwakasarudzwa nevanhu musi wa23 August 2023. Vanhu vedu ngavasaita mhaka nezvese zviri kuitwa izvi, mahumba ari kuitwa munyika yesvaya. Tiri kuzomapedza. President Nelson Chamisa vachaparura chirongwa chichatiendesa kuhurumende yeruzhinji, hurumende iri pamutemo, hurumende yevanhu, hurumende ichagadzirisa kuti nyika ifambe zvakanaka.